Nyaya yekuti vamunzura vaida kunoona vasikala yakatanga kufamba nezuro. Zvakangonakirawo kuti musuwa yakatanga kutenderera vasikala vakenge vari kukoti. Saka vakazvinzwira vega kuti ndonyaya yanga iripo. Saka zvandakataura izvozvo nezuro ndizvo zvakataurwa navasikala. Ndazoenda zvekare kunovaona nhasi kubva kuma9 kusvika kuma12 ndichitaurwa navo. Vakangotaurawo vachiti pari zvino havana kugadzirira, havasi redi kuti vasangane navamonzora.
Zvikonzero zvipi zviri kuita kuti vasade kusangana navamonzora?
Vane zvikonzerowo zvavo zvavapa, asi semutauro wandakaita nezuro hapana chavataura muzuva ranhasi chakatisiyane nezvavakataura nezuro. Asi kungoti vangotaura kungoti havana kugadzirira kuti vange vachisangana navo. Uyezve chimwe chikonzero ndechekuti vasikala izvezvi zvavasi kunyatsokunzwa zvakatinakei, saka vasi neposi nekuti vangange vachikwanisa kunge vachionana nemunhu muzuva ranhasi.
Tiri kunzwawo zvakare pane mamwe mashoko amakaburisa imi muchitaura imi kuti vasikala vari kutya kusangana navamonzora vachityira upenyu hwavo. Mungajekesa ipapo?
Ndomutauriro wakaita vasikala nezuro. Vakangotaura vachiti pachirungu I have some security reasons. Ndomutauriro wakaita iwavo. Kusazoziva semutauriro wandakaita kuti chavaitaura chavacho vachiti chiwotyo chaicho ndechipi, asi ndomutauriro wakaita vachitaura nezuro iwavo. Zuva ranhasi vataura vakati havasi kukwanisa kuona any visitor muzuva ranhasi.
Tichitarisawo kumhuri yamunotaura makamirira, vari kutambirawo sei urongwa hwekuti vamonzora vashanyire vasikala kujeri?
Handina kunge ndakwanisa kuti nditaure nevekumhuri nekuti nyaya yacho yaita agent, saka ndangadangoti kunotaura naivo vasikala mbune kuti vange vachitiudza kuti vanozvigamuchira sei. Saka position iyoyo yataurwa iyoyo ndoinovazve icharamba ichimirira futi yekumhuri kwavasikala.